trendybeats.com.
Chigunduru, wewangu waitoda ukuti ndite chipindiri. Ndikasika pavano chikira kuti suduru suduru. Domira kwangu ndega ndoringa ndobuda masiriri. Pandinoti ndange kufumba nemisodzi chururu. Ndine hanzu mochena moyo kuti mbu. Ndachiru chachu, ndachiru chaku machuru. Ndakudukusa musaki mwari wangu. Amai ndarumwa nena muze chikwekwe.
Takavurwa maziso nagura matunhu takuona zvekuti.
More music on trendybeats.com.